This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera anasi uri musi wesvondo kurume 15, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndichiti ezvinoizvi zviri munhau dzedu dzanhasi. Hurumende yoronga kubatanidza makambani ose anochera mangoda munyika kuita kambani imwe chete inenge iri pasi payo. Vana nherera nevanoshupika vakawanda vanonzi vari kukundikana kuwana rubatsiro rweBIM. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Hurumende inonzi ine urongwa hwekubatanidza makambani ose anochera mangoda ari munyika youmba kambani imwe chete inenge iri pasi payo. Izvi zvakaziviswa kukomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa negurukota rezvemigodhi vaWalter Chidhakwa. VaChidhakwa vakati hurumende ndiyo inenge ine zvikamu makumi mashanu kubva muzana mukambani iyi. Mamwe makambani aya ozopiwawo zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvinenge zvasara izvi zvichitariswa kuti ane midziyo yakakosha zvakadii. Asi vakafanobata chigaro chemukuru wesangano reCenter and Research for Development vaJames Mupfumi. Vanoti urongwa hwehurumende uhu haubatsiri vagari vematunhu ari kutyorwa mangoda nemakambani aya.
Urongwa uhu kuri kunzi zviri kuitwa mune zvakanaka. Ndourongwa hwanga uchingofanangwe hushindo hwakaitwa kubva pekutanga. Tinotiona kuti makambani aimaina madiamonds munomhanga ari mashoma, aimaina madiamonds asina kumbowanda akaita sana muruwa. Makambani atinoziva akatanga kumaina diamond rakawanda muno muZimbabwe ndeekwaMarange. Saka hurumende payakatanga chirongwa chekuti makambani ngaachienda pamwe chete vaitarisa kubva madiamonds akawanda kunova kwaMarange. Asi tinoona kuti ane makore matatu vataura izvozvo vachingoramba vachitaura vaChidhakwa gore negore kuti tiri kuita dambudziko rekuti mamwe mainvestors ari kuramba. Tiri kuita dambudziko rekuti umwe investor panaka pahanjini vaitotaura ivo kuti tiri kuita acharenje kuti haasi kuuya kuno kuZimbabwe, ari kuti ndichauya ndichauya. Saka mashoko iwaya kuti vaakutaura kuti hamwe makambani asiri maMarange taavisa mutemo wekuti anofanira kunge ari kambani one hurumende yoita partner aakutishamisa. Nekuti tataa tichida isusu nechekuti kwaMarange kwacho kwaakushimainwa madiamonds akunzi ako aakunetsa akuti tachida kuti paburiswe kuti chii chambokonzera kuti makambani mazhinji akawanda anosvika manomwe ari maMarange amaina kwemakore aya asi hakuna pundutso yabuda pamadiamond wayo. Saka ndo chachiri chekutanga chachiri chakakosha kuvanhu vemuno muZimbabwe bhekuti tarasikirwa neupfumi kwaMarange. Saka hurumende haingachitanga nekuti pasi rose muno muZimbabwe kwane mutemo wekuti makambani achinda pamwe chete nehurumende.
Tomboti hurumende yabudirira kuendera mberi nedanho iro rokubatanidza makambani ose ari kuchera mangoda. Mungazoona zvichipa here pundutso kunzvimbo dziri kucherwa mangoda dzakaita saiko kwana Marange uko?
Hazvina pundutso nekuti maMarange muhurumende yakabvuma kuti mune mbavha. Saka hakuna chinomboita pundutso kana mbavha idzi dziri maMarange. Chinoda kudiwa ndechekuti patange pamiswa kumaina maMarange kune makambani emadiamonds akawanda. Kwamiswa kuonekwa kunzi vanhangu vachimaina ava upfumi hwakaendepi, hwasara hwakawanda sei. Vobviswa mbavha idzi kana dziri kuendeswa kumajeri kana hurumende iri kubvuma takakonewa yobvuma. Paitanga paiswa makambani anoenda through vetting process netender process iri pamutemo. poi scuola non hanno pari kamani zvishuwa inomaino zvirikwa marane ndezvehumbavha.
Avanga vari mukuru weCenter for Research and Development vaJames Mupfumi vari parunare kwaMutare neStudio 7. Bazi redzidzo yepasi nepamusoro rinoti vana vanodarika zana rechiuru nezviuru makumi matanhatu nezvishanu vechikoro vari kukundikana kuwana rubatsiro rwemari yeBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Gwaro rakaburitswa nebazi iri rinoti zvimwe zvezvikonzero zviri kutadzisa vana ava kuwana mari iyi inyaya yezvimhingamupinyi zviri munzira yekuwanikwa kwerubatsiro urwu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari nhengo yeMDCT vaFelix Magalela Mafasivanda.
Neni gwaro iri ndakariverenga ndikakadzika zvikuru ndofunga vakatonyora nhamba diki because kuno kubulawayo kwandiri vana vazhinji tikuvaona mustreet vachitengesa majuice cards, vachitengesa murivo, vachitengesa zvakawanda wanda. Vamwe vana ukaenda kuPlumtree uku uchaona kuti vana vakangosvika grade 7 havasisina mari vanokuenda kutsvaka mabasa kuSouth Africa inonzi child labor. Saka ndinoda kutaurisa semunhu aiva president weZimbabwe Teachers Union for 10 years muZimbabwe, izvi zvakudzokudzorera dzidzo mumashure. And handidi kutaura politics asi ndinoda kuita reference tiZANUPFI campaign 2013 yakaimbisa vanhu nemanifesto yandakabata iyi inoti dzidzo ikodzero yevanhu, zvakare vachaendesa vana kuchikoro kuprimary mahara kusvika kusekondari. Saka chii chazoitika nhasi kuti vati vana vakawanda kudaro vashayiwe dzidzo?
Zvii zvikonzero zvamungafunga vamafa kuti vana vangatadza kunge vachikwanisa kuwana mari idzodzi kuda kwekuti pane uori here kana kuti pane zvimwe zviri kuitika?
Zvakawanda, asi chikuru ndechokuti gavhumendi yeZimbabwe iri kutungamirwa neZANUPF mapriorities avo haana kuti twasa. Munoona mari yese iri kutorwa mumatoll gates haizi kuenda kuzvikoro kana kumaclinics, iri kuenda kuarmy nekusecurity forces. Munoona mabirthday anoitwa dai achikuchinzwa fundraising, vanhu vachidonetera mari dzavo nenzou dzavo neshumba dzavo kueducation dai tichibatsirana.
Avanga vari mukuru, ndinodzokorora, avanga vari nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari nhengo yeMDCT vaFelix Magalela Mafasivanda vari parunhare kubulawayo neStudio 7. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Wise Chokuda vari kuzvishava neuko. Tinokutambira ine mufaro paStudio 7 vaChokuda.
Tinokutambira kutenda iBlessing nechirongwa chenyu chinotarisa nezvidiki zvechidiki chinozama kuti kurudzira. Tichitirambai makadaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaChokuda. Tirikunzwa kuti imi sevechidiki munharaunda yezvishavane mune mamwe mabasa amuri kuda kuti munge muchiitawo. Mukatudza kuti zvii chaizvo zvamuroda kuita?
Tiri kutarisawo mamiriro akaita ikonomi yedu nezvingaita kuti basa kuti pari zvinhu hatisi kushanda vechidiki vakawanda. Saka tine chikwata cheduwo chatakarongana nacho, takatanga tiri vashanu. Taimboita zvokuunganidza mari zvinei mukando zviya zviya, toona semari totenga motokari kunana Tanzania dzezabva neJapan tombozama kutengesa. Zvino mazano hakuna maketi yachona, saka takazoungana tikaronganavo tikasvika pagumi tikahwengeza zvimaseni zvimatinazvo kuti tite projekti yezvehuku dzinotengwa zvakanaka sezvo vanhu vakawanda vasa kumutenga bifu nokuti hakuna mari mazuvano.
Mati iko zvino muda kuti munge muchitarisa mumabasa ekupfuya nekutengesa huku, pfungwa iyi yakabva kupi?
Huru yakanyanya tikande kuti takagara pasi tikawirirana kuona kuti chiri padhimandi chinyi uye chakachipa chikwanisa kudzosa mari patiri nokukurumidza. Saka takambo tarisawo tikaona mune vamwe vedu vakambofamba vachienda kunana Chivhuku vakaona project inoitwa neaimbo vamukuru wegavhena vebhengi reserve bank yezimbabwe vagideon gono ndikati ini ndirumwa wamwana vakaenda navanhu mune vakomana tiri vana four tikandoona project yavanoita yehuku zvikava zvinhu zvakadzoka mativi kuti ko dai taigona kuita project yakadaro chingava chikamuri chakanaka chingabatsira isikuru sei kuti tiwanewo zvokusvikira isu sezvo muno medu musivane kusina mabasa saka taona kudaro zvakatipa komedzi yakanaka kuti tikwanise kutaura nekanzuro remuno musivane zvatipewo ground rekuitira chirongwa chedu ichocho saka pari zvino dambudziko ratinaro hombe nderekuti mp vedu vajohn holder kuno kuzvisavana kuti tivabate tisiri kushaya mukana wekuvabata kuti vaonewo kutanga kwataita vagotibatsirawo kuti tingawana sei mari inasumudzira chikamuri chatinoita uyezve rimwe dambudziko hombe ririkusangana ndiro kuti kune ivava vezvemapato ezvenyika hatina watingati leader wemayouthi angava wezanupf kana wemdcp wekutiwo tingamuaprocha kuti atitiye kuti atikurudzirewo kuti vechidiki tonanga gwara ripi saka tichiri kungoita tiri basi basi takadaro
saka makakwanisa here kuwana nzvimbo yekuitira mabasa enyaya yekubva kukanzuro yezvichavanei
ya nzvimbo tinayo asi haisiri mumaoko edu kwenguva yakanyanya nokuti pane nzvimbo dziri kutengeserwa vanhu mastenzi saka pari zvino kunokwa kwakaita kukasango vanongoti fanai muchishandawo muri ipapo asi kana varidzi venzvimbo vazenge vava kushandisa nzvimbo dzavo kana kuti kanzuro yava kuchivagadzirira zvemaswege nemarodzi ava tinobva tazotsvakirwa pamwe futi pokuitira chirongwa chedu ichi
ko kutenga penyu panenge pachiita mari
kutenga kunodhura mastenzi achona nokuti vanenge vodoitora sestendi yebhizinesi saka mastenzi emabhizinesi anotidaidzirewo zvinotoda kuma12,000
icho chirongwa chekupfuya huku ichi mane mari yacho here yekutenga huku dzacho kana kuti muchiri kuda kutsvaga rubatsiro zviri kufamba sei
tine mari yatingati ishoma yekuti dai taikwanisa kuwana vanoitavo chipini kuti vanotanga tida kuti chirongwa ichi chive chikuru kana ndichitaura nyaya yekuona kwatakanoita takaona kuti zvinhu zvinoi vana ndingati vatakaona vachishanda nyange ipapa pavagono havasi vanhu vakurukuru vakanyanya wekuti ungakona kuti nesu zero idu tingakona kuzviita ayo zvinhu zvatakawana kuti vana vadikiwo vanoshaya mabasa vanenge vachinoshanda vachingoita project iyo taida kuzama kuti ite project yakati hombe yekutivo nedzimwe nguva dzinofamba teta kudodaidzwavo sesangano hombe nekuti hatina munhu une project yakakura kudaro kuno kuzvisa vanhu
mungade mari yakawanda zvakadii kuti muite basa renyu
iko zvino ndingati tanga tine mari ingakwanisa kuti itsvakira huku dzingasvika kuma2,000 saka panenge pachizodawo mishonga nechikafu iyo project yehuku isaida kuti izame kuita kana huku dzedu dzingakwanisa kusvika kana kuma10,000 dziri huku dzakasiyana dzemazai nedzenyama idzi saka mari yatingangogona kuda rubatsiro kana taiwana munhu angatiita chipini kuti tisumukire zvakanaka taida mari ingakwanisa kusvika kana kuma8,000
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma chokuda nekupinda muchirongwa chedu
aiwa ndinokutendai blessing tinotirambai muchitikurudzira tinoteerera chirongwa chenyu takawanda zvikuru sei vechidiki kuno kuzvisa vane vachinzwa mapurisa munonge muchibatawo vamwe vari kumatima renyika vachizama kuti timaise munzvimbo medu zvitibatsirewo tinotirambai makadaro
aiwa tinotenda zvikuru tichiti mwari varambe vachikubatsiraiwo
tinotenda blessing
manga makateerera kubva kune mumwe wechidiki Wise Chokuda anogara iye kuzvishavane muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo ndokusiyai maoko ajonga kandemiri anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc
aiwa tinotenda Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki ramba wakadaro munhau dzedu dzemitambo nyanzvi mumutambo wetsiva muchikamu cheworld boxing council welterweight Charles Manyuchi ari mushishi kugadzirira mutambo wake wekudzivirira mukombe uyu kubva kuchizvarwa chekumexico Silverio Ortiz mwedzi unouya Manyuchi uyo ari kugadzirira ari muHarare pari zvino anoti mutambo uyu uchaitwa musi wa25 kubvumbi muguta guru rezambia Lusaka ngatinzwei hurukuro yataita naye pamusoro pegadziriro yake
iwa ndo zvatakapfikirwa namwari ini ndo chipo chedu zvekuti anobva kumexico andanobva kupi izvo kana tapinda mukati tinenge takatofanana ndozongohwina zvangu sezvo ndiri nemuridzi wepanja
Asi muri kugadzirira zvakadi mutambo iwoyo?
Every Friday the new game. Tinongogadzira zvimwe chete. Magadzira tinongoita pamutambo yose inongosangana nayo. Hati handareti munhu, hati dzikisiri munhu, tinongogadzira zvakakwanda.
Tinoona kuti mazuva apera aya maimbochemawo nenyaya yekuti rutsigiro runobva kuhurumende nevana veZimbabwe unenge ushoma. Rwendo runo muri kuwana here rutsigiro iroro?
Ya, chandakatoona ndechekuti kwatsvaga rutsigiro. Uchitarisira kuona rutsigiro tunyika kwedu hakuna anga kuonera nyaya iyoyo. Saka kutotsigisa iwe nevanoda kutsigira chete. Votongoenda mberi nokutsvaga kuti gavhumendi yavo ndiita zvakati. Nokuti ivo vane urongwa hwavo, vane nguva yavo yavanokwanisa kuzoda kuita. Saka takaona kuti maisa vakuru vanofanira kupusha dombo risingafambi.
Maitarisirwa kurwa nemukomana wekurussia David Avanesia mwedzi uno. Zvii zvakazoita kuti mutambo uyu unge uchisendekwa?
Ndakanzwa nevakuru vekuZambia vachiti manager wacho vakachema vachiti vanoda kuti mutambo uitwe kunyika kwavo kana kuti kuneutral venue. Saka ndakaona kunge kuti pfungwa dzavo dzinenge dzinonyatsokwana zvakanaka, nokuti haungati iwewe muchampion ndeda kuti kuinge kumba kwako kuzokufira bhandi kana kuti kuzokunyadzira kumba kwako ndidzokera nharo here belt racho. Saka ndoona kunge haasi champion akakwana, nokuti parakatora mabelt takatora mabelt kuneutral venue. Parakatora AAB bhandi kuAfrika takatonorifambira kuBurkina Faso tikaritorera ikoko. Saka iye haafanira kuti aiwa ndoda zviri izi kuti rwuye kunoku hakuna nyika yakafawa kudaro.
Totarisa iwo mutambo wenyu uri kutarisirwa muna April nemukomana wekuMexico uri kuitirwa kupi?
Uri kuitirwa kuZambia Government Complex Lusaka.
Zvii zvamungavimbisa vatsigiri vetsiva pamutambo iwoyo?
Ya, chandingatovimbisa vatsigiri vetsiva kuti kudai vauya in numbers kuzotsigira mutambo uyu, nokuti hakuna chinyowani chichagadzirwa, hakuna chitsva chichagadzirwa musi iwowo. And I believe kuti mwari wangu havanyadzisi. Nokuti Bible rinoti "Let men does not rot what he took in hunting." Kushandwa nesimba kunoratidza kuti munhu unofanira kuwana zvaunofanira kuwana nguva ichipo.
Mutambi wetsiva Charles Manyuchi ari paruna rimwe Harare neStudio 7.
Chema
umenyuma
wa mama daiwa isiwa daiwa isiwa
anokona ndimari wedu
moyo yavo inogaro chema
umenyuma wa mama
daiwa isiwa daiwa isiwa
anokona ndimari wedu
vanogara vachingo chema
umenyuma wa mama
daiwa isiwa daiwa isiwa
anokona ndimari wedu
vanogara vachingo chema
Mupenyu
wawo mama Dai vaiziva, dai vaiziva
Anokona ndimwari wedu
Kuchema
Tekwavo
Kusuwa
Tekwavo
Kuchema
Tekwavo
Kusuwa
Tekwavo
Chema
tekwavo
kusuwa
tekwavo
dai vai ziva dai vai ziva
anokona ndimwari wedu
kuchema
tekwavo
kusuwa
tekwavo
chema
Muimbi ari kusimukira Lenmo Nyanzara nekambo kanonzi anogona ndimwari aiwa musambo wechitendero wakanyorwera mutambo unosimudza mweya yevanhu vose. Sezvo nguva yedu yapera tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye.